Hurumende nemuvhuro yakazivisa kuti yakwidza zvikamu zvainokwanisa nazvo kubhadhara vashandi vayo kubva pazvikamu gumi kubva muzana izvo zvakarambwa kare nevashandi kuenda pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende zvikuru anomirira varayiridzi ayo ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU atozivisa kare kuti haasi kuzotambira zvikamu izvi izvo anoti hapana chiripo. Izvi zvabuda mumusangano waitwa nhasi nemasangano aya wekuzeya zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa pakati pevamiriri vehurumende neApex Council iyo inomirira vashandi vehurumende. Mutungamiri werimwe remasangano ari muFOZEU reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti havasi kuzopedza nguva vachipembedza zvinhu zvisina maturo zvakaita se15%. VaMasaraure vanoti ivo nhengo dzavo dziri kuda kuti dziwedzerwe mari nezvikamu zana kubva muzana kana kuti murayiridzi ari pasi pasi atangire papoverty datum line pamwedzi.
Tinotaura 50% haienderani zvachose kuti neramba neupenyu hwakurarama nemaekonomic hardships ariko titadza poverty datum line yavapa $720 yakonekedzwa dzemakanzuro ofZimbabwe. Se15% yavari kutaura inosiya mari yemurayiridzi iri pasisa kupoverty datum line.
Mashoko avaMasaraure aya anotsinirwawo nemutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira Joe.
Tinongoona hurumende iyi zvichimboita zvimwe chete zvaimboitwa navaMugabe zvokusarespekta varayiridzi. Saka varayiridzi vakasema anything can happen. Tongoonawo kuti pamangwana pane zvinobuda here zvimwe kana pachaa zvinobuda tozonzwa kuti varayiridzi vatodini. Nokuti isu sevatungamiri vemasangano avarayiridzi tinongoita zvinenge zvabvuma navarayiridzi zvavanenge vatituma kuti tiite.
VaJoe vanoti zvinorwadza kuti hurumende iri kukwanisa kuteerera vamwe vashandi vayo vakaita savana chiremba navana mukoti avo yakawedzera mari dzemihoro panguva imwe cheteyo ichivapa zvakare mari dzekubatsirika asi ichiomerwa kuti ibhadhare varayiridzi.
Tikatarisa vekuhealth sector izvozvi tinonzwa kuti nzou yakarawa nomwana wayo vana mabhekipeyo akawanda zvikuru kwazvo anosvika kuma5000 uku ende uye vakaita esectoral bargaining vakawanawo mari iri nani.
Panyaya yekuti kune mamwe masangano evashandi vehurumende anonzi ari kutambira zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana izvi vaMasaraure vanoti vanozviziva kuti hurumende ine masangano evashandi ainoshanda nawo kuitira kukanganisa mafambiro enhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende. VaMasaraure vanoti svondo rino hariperi nhengo dzavo dzisati dzaratidzira dzichinyunyuta nemari dziri pasi dzadziri kutambiriswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti idanho rakanaka chose kuti hurumende iwedzere vashandi vayo mihoro asi vanoti nemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi muZimbabwe havaoni hurumende ichizokwanisa kuenderera mberi ichiwana mari dzekutambirisa vashandi vayo.
Andoni zviri sustainable nenhau yekuti makaona mafambiro ari kuita ekonomi yedu kana kuti performance yeekonomi yedu haisi kukwira nemapesendeji ari atiri kuwedzera vashandi vehurumende nayo mari.
VaChitambara vanoti igaro ziva kuti nguva yesarudzo yose bhajeti rehurumende rinokwira zvikuru nekuda kwekuti inenge ichivimbisa zvinhu nekuda kwekuti iri kutsvaga mavhoti asi isingazokwanisi kuzvizadzisa nekuti nyika haisi kuwana mari yekunze.
Normally makaona gore rega rega panoitwa maelections maexpenditure hurumende anowanzokwira nekuti hurumende inenge ichitraya kunge ichifadzawo vashandi wayo nemamwe mastakeholders.
Hurumende inonzi yakapa vanamukoti mari dzemisaridzirwa mukati memakore masere adarika dziri pakati pechiuru chemadhora nezviuru zvishanu uye vashandi vayo vose vanotarisirwa kuwana mabhonasi avo egore rino kusvika panopera mwedzi unouya.